Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo, gunyana 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vachiti vanofanira kuti vatsiurwe nenyaya iri kupomerwa hurumende yavo yekumbunyikidza vanopikisa. Asi veZANU-PF vanoti varikungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly nemusi wechina. Vamwe vari kutaura musi uyu vanosanganisirawo vatungamiri venyika dzakaita seKenya, Malawi, Cameroon, Italy nedzimwe. Asi sechave chigariro, Brazil ndiyo inotanga kutaura ichiteverwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemusi wechipiri. Asi vamunangagwa vari kuenda kumusangano uyu vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu, vachichema-chema kuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa, sezvo kubva zvapera sarudzo nhengo dzebato rinopikisa dzeCCC 16 dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzemhirizhonga kunyanya. Dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti kunyangwe dzikanomhangara dzinobva dzasungwa nemapurisa padzinenge dzichimhangarira nhengo dzeZANU-PF. Mapurisa pasina kupa umbowo akangoburitsa mashoko kuvatori venhau achiti ane umbowo hwekuti veCCC vanoda kuratidzira zvichitevera sarudzo dzakashorwa munyika nemasangano akaita seSADC, African Union, European Union, America nemamwe. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yeZimbabwe inofanira kuzeiwa kunyangwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyo. Asi vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vanoti zvekuti Zimbabwe izeiwe hazvina nematuro ose.
Tinoziva zvikuru kuti vazhinji kana kwangotanga kuita misangano mikuru yedzinyika sezvizvi ndokwavanenge vachida kusvibisa nokuti nyika yedu ionekwe nenzira isiri iyo. General Assembly kune maprograms, kune mareasons anee akaunganira vatungamiri vedzinyika. Saka tinenge tichindomunotaura zvokuti kuda kuno mumwe wakaba akasungwa akapara mhosva yake, mumwe wakatorawo mukadzi womunhu uri kuda kusungwa, ndodzototaura kugeneral assembly.
Kugeneral assembly kunenge kuchida kutaurwa nyaya dzakaita sei vatogarepo?
General assembly ine zvikuru zvinofanira kutaurwa zvedzinyika zvinovavarira kuti pasi pose pabudirire paende mberi. Zvino vazhinji vamunonzwa vanonzi vanenge vachisungwa namapurisa vane mhosva dzavo, asi nemhaka yekuti vanhu vachida kupotera kupolitics vanobva vamanya kuti ini ndasungwa nokuti ndiri wepolitics, ndiri webato rakati nerakati. Zvizhinji zvacho ukazvitarisa vanhu vakonana padoro varwa waroga wotoenda kune rimwe bato woda kuvavarira kuvanda ikoko. Haisiyo nyaya yatinonotaura kugeneral assembly, asi vazhinji vedu tinovaziva. Kunge kamwana kanoti kana kakaona vaenzi vakange varipo kanotanga kuridza mhere, kanofanira kutukirira namai nababa, ndozvotinoona.
Munoreve apa mungajekesa?
Kazhinji kana pakangoita musangano imomuno muZimbabwe kana muSadaki kana muAU kana ikoko kuGeneral Assembly, unotanga kunzwa kuti masitori tokadai. Takaita maelections tikatopedza, kati chifambira mberi nenyika. Nyika haiva kuinokuita nekusvibisa zita renyika yako. Saka ngatishandei pamwe chete. Kuparlamendi kwatiri tinawo ivava vemapato iyo tiposi. Vamiriri vayo tinawo ivo. Hatina kumbonzwa unokomplain. Tinotovaona vanhu mufaro wakanyanya. Kana tozoona zviri mumapepa tinotoshamisika kuti zvino ndovaya vanga vachifara kudaro here. Nhasi kwakutaura ndasundidzirwa ndazodai zvokunyepa. Vanongofarira kusvibisa zita renyika. Ameno kuti unovatuma mweya wedzivo.
Vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo kanzura weward 26 kuGlenora muHarare vaomberai Ishe Nhende apo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya vaitwa kafira mberi. Vanoti kunyangwe vachiri muchipatara vachiri kuramba vachityisidzirwa nevasori ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navo uye tatanga nekubvunza kuti vave kunzwa sei.
Tipo tiri kugama kuti tinayo yatii tichiri kudzimba makumba agonofamba zvakanaka. Takutinanavirira kuti miri ite zvakanaka namukuru wakatakaitwa nekuvhiririrwa. Tinazivi kuti unenge wakabayiwa chii, saka nyama dzinamukatichikopima asi zviri kuita zviri nani.
Asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro?
Zvino chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi. Asi vari kutsvaga zvakawanda wanda. Zvanhu zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda, pfungwa, ropa, mapapu, inyange kushanda kwemwoyo chaiko. Saka vari kuzama kutsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiringidzwa nese nekuti tive tichishandira panhu pakachengetedzeka. Kuti patakapedzera kunge tichiti pakange poshata popinda vanhu vasinganzwisise vachinoti tichitigira mushure meunge uye magota tisedu asungwa tisaka inouya futi hakuna pakutaura vanhu vatisinganzwisise kuti vanhu rudzii. So zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvokanganisa kurapika kwevanhu.
Muri kuti pane vanhu vakauya vachikutyisidzirai kuchipatara vasingazivikanwe vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here, zvanga zvichifamba sei?
Zvatinoita paya takatozotangoita kuti pave nevakomana vanenge vachitichengetera. So vanotonovhiringidzana nevakomana vavo panze vachiti vanoda kupinda. Asi vakomana ava vanga vane zvipia zvatanga tavaudzawo kuti aiwa kamunhu anopinda muno mushure mekunge akiriya nemu maonawo mazisi avo kuti hama dzedu dzatakakurakidzai dzikaite nekukanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza. Painozama kuti tigadziridze nyaya yekuti tinge takachengetedzeka. So tainoita kuti vakomana vavo vabatsire vanotiudza kuti panapa pashata pane vanhu vari kuuya vane motikari mhando dzinoshandisa nevakomana vesiyao vapereta dzinenge dzisina mapureti vakaramba vachimawanda vachidii vachizama kuda kunopinda. Isiri nguva yevhizit also vari vanhu vavasingazivi.
Tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa, zvakafamba sei?
Motokari inorangarira tichinotorwa tiri pamuti park vanonoti tomukidza yavanongedzerwa pfuti. Zvinoitwa mumotokari yemhando yeGD6 yaive ine ruvara rwakaita brown. Ipapo ndopandakaona dombo richikanzwa pahwindo remotikari rekumberi. Ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe. Ndo pandazovharwa nebhachi kutikaona.
Vaomberaishe Nhende inhengo yeCCC uye vakasarudzwa kuva kanzura muHarare vanga vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi iri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi muZimbabwe zvinogona kuipa zvitevera sarudzo dzakonzera kusawirirana. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huri mugwara uye vanotarisira kuti huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino kana kuti 6%. Kunyangwe vamutuli Ncube vari kuti makore mashanu adarika, Zimbabwe yange ichitosara nemari muhomwe pane inenge iri mubhajeti. Gore rapera vanonzi nesangano rinoona nezvezvikwereti reZimcord vakaenda kudare reparamende vachiti vanoda kuti itendere kushandiswa kwainge kwaitwa mari kuti zvive mitemo yainge isiri mubhajeti inodarika zana remabhiriyoni kana kuti 107 billion Zimbabwe dollars. Zimbabwe ine chikwereti chemari chinosvika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 billion US dollars, icho iri kutatarika kubhadhara. Vakakweretwa mari neZimbabwe ava vange vachida kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, kana Zimbabwe ichida kuti vataurirane pakuti ichobhadharwa sei nekurerutsirwa. Asi sarudzo dzakaitwa dzave kupa kuti vakawanda vanokweretesa Zimbabwe mari uye nevanoda kuikweretesa vachikire kuti inogona kutadza kubhadhara mari, izvo zvinovhiringidza vemabhizimisi. Mukuziya nezvematambudziko atarisana nenyika, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chinai Mutambasere.
Pane zvakaitika tinoona kuti tatova kure kuresa naizvozvo. Hapana chatakaita senyika chakaratidza kuti tiri nyika tiri paku, you know, we are being repentant. Tiri nyika iri kutarisira kuti taakuda kuti chinja zvatanga tichimboita, taakuda kuti chitanga kugadzirisika tichiitawo zvinhu zviro kwazvo. Asi zvakabuda pama elections zvinoratidza kuti hatisati tasvika panguva iyoyo. Naizvozvo mushure mekunge tisingachakwanisi kuadresa nyaya yedebt crisis, zvichakanganisira zvinhu zvakawanda munyika, nekuti tanga tagara tisisina mari yekubhadhara zvikwereti. Zvinoreva izvo kuti hatichatokwanisi kana kuti zvinhu zvatanofanira kunge tichitenga zvakaita semagetsi apa tisina kuclear zvakare zvikwereti. So iko zvino ndinoona sekuti tiri panguva ya zvinhu zvanyanyisa zvatowedzera kushata darika zvazva zvakaita tisati taenda kunguva yemaelections.
Asi iyo nyaya yechikwereti chekunze nesarudzo dzemunyika zvinofambirana sei? Sei vachiti munyika muitwe utongo hwejekerere vasati vataura nenyaya dzekukanganirana zvikwereti kana kugadzirisa kuti zvobhadharwa sei kana kuti restructuring yacho?
Okay, so kuti ndinatsojekesa panyaya iyi ndinoda kukupai example. Handiti isusu tinoziva kana kuti mudzimba dzedu tinogona kuita situation yekuti pane munhu anenge achida iye kubetsereka. Asi tichiziva kuti munhu kana kuti ane problem kana kuti yedoro, tinoziva kuti baba ava takavasiyira mari vachashandisa mari yese kunotenga doro, kunyange even vaine problem yechikafu mumba. Saka naizvozvo munenge muchida kuti first munhu musati mamubatsira ngaatange agadzirisika nyaya yeproblem yake. Problem yedu yatiinayo isusu munyika medu muZimbabwe, tine problem yegovernance, tine problem yeutongi hwenyika, kuti avo vari kutonga nyika havasi vanhu vanotarisira kuti vanoita zvavanenge vati vachaita. Kana vakaenda kune dzimwe nyika vakakwereta mari vachiti tikuda mari yekuti tigadzirise kuhwange koliari, mari iyoyo tinoona kuti hakuzi hazvizviri izvo zvainoshandiswa. Tinozoona mari iyaya yaakunzi yazopiwa mamwe vanoti ma-state owned enterprises kana kuti iri kurasika munyika nenyaya yeumhore. So kuti tibatsirwe tichibhadhare zvikwereti zvedu, tinenge tichitotarisira dzimwe nyika kuti either dzinotipa mari kana kuti dzinotipa mari kana kuti vanotikangamwira chikwereti ichocho. Tika hatingakangamwirwi chikwereti, mangwana tichizonodzokorodza kuita zvimwezvo zvakare.
Saka kusabhadharwa kwezvikwereti uku kunokanganisa sei vemabhizimisi vemunyika vanenge vachida kuzokwereta dzimwe mari uye nevanhuwo zvavo?
Pare zvino tinoona kuti munyika medu meZimbabwe hatisi kukwanisa, tingati takatarisana kana kuti even nenyaya yechibage. Zimbabwe pare zvino iri panonzi ipo pahanga alete, nekuti gore rakapera hatina kukwanisa kukohwa zvakakwana zvinoita kuti tiwane chikafu chakakwana munyika. So zvinozoitika ndezvekuti mari inenge ichipinda munyika inenge yakufanira kunge ichibatsiridza nyaya dzechikafu, ichibatsiridza nyaya dzeutano. Mari iyoyo haisi kukwana. Kana dai ichinzi tinayo mari inokwana inouya munyika, tinozoishandisa zvakare mari iyoyo kugadzirisa nyaya yemagetsi, kugadzirisa nyaya yeroads, kugadzirisa nyaya dzemacommunications network yedu. So infrastructure yedu amirira akaita zvino munyika pare zvino habatsiri kunyanya avo vane ma business not anoita kuti munhu aite business muZimbabwe zvinyanyo dhura sereke nekuti hakuna magets nekuti hakuna mvura nekuti kana achitarisira kuti iye achange achida kutenga kana petrol kuti afambise zvinhu zvake zvaari kutengesa zvange zvichinyanyisa kudhura tu hatina mari hatikwanisi kukwereta kuti tikwanise kunge tichigadzirisa zvinhu zvinoda kugadzirisika munyika yedu.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vachitaura vari parunare kuLondon. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zvuru gumi nechimwe nemazana matatu kana kuti 11,300 vakafa kuLibya zvitevera mafashamu emvura uye uwandu uhu huri kutarisirwa kuwedzera. Vakafa vakawanda vainge vari mudunhu reDenna uye izvi zvakaitika nemusi wesvondo svondo rapera. Vanhu vanodarika zviuru gumi kana kuti 10,000 havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanopa rubatsiro vari kuyambirawo kuti vave kutyira kupararira kwezvirwere zvinogona kutozouraya vanhu vakawanda. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Commission vaUrsula von der Leyen nemutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vashanyira chitsuwa cheLampedusa icho chinonzi chaita dambudziko guru revapoteri vanodarika zviuru zvinomwe kubva kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira kusanganisira dzemuAfrica vari kukwira zvikepe vachienda kuItaly kuedza kuti vatsvage upoteri. Vanhu vanogara pedyo nechitsuwa ichi muItaly vanoti havasi kufara neuwandu hwevapoteri huri kuramba uchienda kunopinda munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube mutori wedu wenhau weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki.
Ndakazvarirwa kuHarare, ndakakurira kuOrenfall Kids IQAP. Vana 4, ndini musikana and ndini second born. Life yedu ndati life yangu neupenyu hwekumba kwedu yanga iri pakati nepakati. Ndisina kunyanyooma ende isina kunyanyoreruka, asi ndiri mwana aitofamba dhisendi yakareba kuenda kuchikoro. Nguva ndatosvika kumba kwadoka nekuti paitokwirwa tumakombi kuenda tumakombi kudzoka kozi ndaidzidza kuzvatrend.
Takatanga kupinda mune zvemutongero wenyika sei?
Mune zvepolitics ndakazvitanga patikangosvitsa 18 years chinhu chindaindogara vanenge chiri mwana akangosvitsa 18 years panongoitwa zvemusangano anengeatoo apeswawo mastructures. Saka ndopa ndakatanga kuita zvepolitics ndichingatogono kana kuita kusvikira ndatoo pc yekumayouth access handina kutora nguva yakareba ndakabva ndaroorwa ndakabva ndaroorwa pandiri kugara izvezvi zvekurushinga.
Maroorwa makazoenderera mberi sei nenyaya dzepolitics idzi?
Ndakatongosvikawo ndichitongoiswawo mastructures enzvimbo yandanga ndiri. Ndikabva kucell ndangandicell ndakaita secretary ndobva ndaenda kubranch ndikaita secretary yeeducation ndichitongokwidza ndichitongodaro kuthen ndobva ndazoita kuyouth ndanditrezara ndichitongokwidza ndichitongoenda asi handina kunyanyisanyanyisa sere because ndakabva ndatongopiwa maposti iwayo kuti ndakabva ndatongoona kubvunzwa kuti nemaqualification dzakaita sei ndobva ndatongopiwawo zvimwe zvinhu zvekutorebhani kuramba ndiripano.
Kubva pamakasvika 18 years manga muri kushanda here? Manga muri kuzviitira bhizimusi here? Maa muchiita sei?
Pandakapedza zvechikoro ndakatoenda kubasa ndakatombosinda kachopi then ndobva ndaroorwa ndekukurushinga ndakangoshanda neinonzi World Vision ndichishanda programu yesponsorship yevana and Andrew Valencia, but
Semunu ava mutungamiriri munzvimbo. Murume wenyu anozvitora sei?
Murume wangu anondisapota zvakanyanya ende ndinofunga kuti one of my supervisors ndini manotondidzera zvokuti ndichiri chidiki ndini manoita hasha dzinonguva nezvi zvinenge zvichiitika asi munhu anotondidzora munhu anondi advisor.
Avo vanga vari amai Barbara Thompson vakapinda mudare reparamende vakamirira vechidiki vekumashonaland central vari pasi pebato rezanupf. Vanga vachitaura naTaboka Ncube westudio 7 vari kumashonaland central kwakare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndadzoka zvekare nenyaya yevaRoma 13. Iyo inoti hurumende dzakadzikwa naMwari, naizvozvo vanhu vanofanira kudziteerera. Nhasi tina mufundisi vamunogara muchiwa pachirongwa chino, Reverend Kenneth Mutata, vatabvunza kuti vatiudze maonero avo pamusoro pevaRoma 13, sezvo paine vamwe vanoti dzimwe hurumende pasi pano hadzikodzeri kuzviti dzakadzikwa naMwari. Reverend Mutata, heyo nyaya iyo.
Tinotenda vaHwande. Chekutanga ndechekuti mashoko ari muna Romans 13 anofanira kuverengwa pamwe chete namamwe mashoko mazhinji ari kutestamende itsva netestamende yekare, pamunoona dzimwe nguva Mwari vachifarira kugadzwa kwemadzimambo, dzimwe nguva Mwari vachitaura kuti umambo hwevamwe vanhu hwapera.
Sei muchidaro mufundisi? Titsanangurirewo apa.
Mwari vanorecognize government in capital letter G, nenyaya yekuti Mwari vanoda kuti munyika munge mune order, uyezve kuti munge mune justice kana kuti kururama. Saka Mwari vanoda kuti kunge kune hurumende dzinofanira kunge dzichiita kuti kururama ikoko kuveko, mitemo iveko, uyezve kuti mitemo iyoyo iitwe zvakanaka.
Saka Mwari anoshanda nehurumende dzose here, sezvo vamwe vachiti dzimwe hurumende dzacho dzinoshungurudza vanhu pasi pano?
Mwari havana hanya negovernment in a small letter g, kana kuti hurumende imwe neimwe inenge yauya kana isingachifambirani netsika yekururama kana kuti yejustice, uyezve nekugadzirisa kuti vanhu vagare zvakanaka.
Sei tichiona vanhu vechitendi vachinyunyutira hurumende dzinonzi dzakadzikwa naMwari?
Ndokusaka tichiona dzimwe nguva munhoroondo yebhaibheri Mwari vaikurudzira kugadziwa kwamambo, asi pamwe tonzwa vachitaura kuna Nebhukadhinezari kumuudza kuti umambo hwako hwapera, kana kuti vachiudza Saul kuti Mwari havachakurecognize chero uchiri pachigaro. Zvaitika izvozvo kana mambo asingachifambi negwara rekururama rejustice, kana kuti negwara rokuti vanhu vagare zvakanaka.
Saka nyangwe hurumende dzinoshungurudza vanhu dzinogona kuvanda nemavhesi emubhaibheri evaRoma 13 here, nai mufundisi Mutata?
Romans 13 inongoshandisika chete kana hurumende ichifambirana nemurayiro wokuti vanhu vagare norugare uyezve noupenyu hwakanaka. Nokuti kana ukagara uri mufumi uchitonga munyika ina vanhu vakawanda vane nhamo nokutambura, haugoni kutonga nyika iyoyo norugare, nenyaya yokuti vanhu vazhinji vanenge vachikuvenga, vanhu vazhinji vanenge vachisvora utongi ihwohwo.
Munotii kuvatongi venyika pasi pano?
Zvakakosha kuti kana ukava mutongi zviri nani kuti iwe uve murombo vanhu vako vachidla vachiguta, nokuti vachakupupurira zvakanaka. Zvino kana iwe nemhuri dzako ukafuma vanhu vose vaunotonga vachitambura, vanhu ivavo vachakuvenga zvikuru. Kwauna vanhu vasingachakuteereri uri mutungamiri wenyika, woziva kuti umambo hwako hwasvika pakushayiwa simba.
Saka muchidimbu, Reverend Mutata, mashoko ari muna vaRoma 13 anorevei, anotiratidzei?
Mashoko ari muna Romans 13 anotaura kuti vanhu vanofanira kukudza hurumende. Ndozvinofanira kuitika kana hurumende ichikudza mirayiro yayo, uyezve ichichengetedza vanhu vayo, uyezve kana ichiita kuti nyika igare norugare, uyezve kana ichikurudzira kuyanana, uyezve kana ichipa vanhu mikana yakafanira. Kana zvose izvozvo zvikaitika, vanhu havakudzi hurumende nenyaya yokuti vanoihla, vanokudza hurumende nenyaya yokuti vanoida. Izvozvo ndozvinoita kuti nyika igare norugare. Kana zvikadaro, Romans chapter 13 kubva paverse 1 inotanga kumeka sense kuvaKristu kunyangwe navanhu avasinganamati. Tinotenda Wande.
Tinotenda zvikuru Reverend Kenneth Mutata netsananguro yavatipa. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, tisati tavhara chirongwa chedu, regai timbotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarova Yada 2-0, FC Platinum 1-0. Capes United yaita Mangange 1-1 neChicken Inn, kuchitiwo Simba Bora yaita Mangange neShisham 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti sangano iri rinofanira kuti rivatsure nemhosva dziri kupomerwa hurumende yavo dzekutyora kodzero dzevanhu kunyanya vanopikisa. Asi veZANU PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Aiwa hama wadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VO.